Vachitaura pamusangano uyu mutevedzeri wasachigaro MDC notungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa vaJob Scala vakati Zimbabwe yakatarisa nematambudziko munyaya dzematongerwo enyika, upfumi nenyaya dzesarudzo uye zvinoda kuti vanhu masangano ese zvematongerwo enyika vedzisvondo nemasangano anoshanda akazvimirira vagare vaita nhaurirano dzine musoro. Vakati ivo seMDC vachaita zvose zvavanokwanisa kugadzirisa zvinhu vachiti nhaurirano dziri kuitwa pari zvino hadzina maturo ose. Vasikala vakati bato ravo haricherechedzi vamunangagwa semutungamiri wenyika, nekudaro nyaya yesarudzo inofanira kugadziriswa kuti utongi hwemunhu anenge akunda musarudzo husapikiswe. Asi vamwe vakaita sava Steven Maimbire vakati havaoni sekuti nyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa ichashanda nekuti ndivo vave kutonga.
Musa 7 September wapfuura uno, vamunangagwa vakataradzwa iroro kuti kuitwe ma-by-elections. Munhu uya ari legitimate. Takaona marallies aakuitwa kuita ma-elections, iwo adaidzwa nemunhu ari legitimate. Tibatsirei ipapo. Tibatsirei ipapo, asi dialogue yakanaka. But I think language which is legitimate there but humor. Then we go forward.
Asi vasikala vakati havagoni kuteerera vamunangagwa nekuti bato ravo haricherechedzi utongo hwavo.
Vabvunza mubvunzo wokunzi chinonzi legitimacy chii? Vamaambire, legitimacy inyaya yokuti pauri ipapo wakapapiwa here navanhu kana kuti wakazvipapa. Nyaya iripoto yokuti vamaambire dai manga machiudza kuti no, vana vasikala nemi vana vachamisa zvamuri kuera muchitaura ii president varipo vakahwinhana mavhoti akati kana nezeki and even the constitutional court that said he is legitimate did not give us the figures kuti munangagwa akahwinhana mavhoti mangani. All the elections from 1980 even na mugabe airiga nyange naye akarhana egaya, we have got figures. Can you tell us the figure yakahwinha nayo vamunangagwa here?
Mutungamiriri weLead Amai Linda Masarira kaingidza vakati vanhu vanofanira kusiyana nenyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa votsvaga nzira dzekuti nyika ingafambire mberi sei.
Tinoona zvakare kuti mapato iwawo tichienda kumberi kungava kukanzuro kana kupariamendi vanotadza kuwirirana pazvinhu zvekuvaka nyika ino nekugadzarisa mararamiro evanhu, nekuti vanenge vachiti kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite, kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite. Asi tichienda mberi tikatanga tagadzisa nyaya iyoyo yekuzvizvarwa zvemuno muzimbabwe zvogona kuzvimiririra vachirwira kodzero dzavo vachitaura kuti isu hatichada zvekuudzwa kuti ndezvemusangano ika musangano uyu, ngatimbotangei tagadzirisa nyika yedu, ndopatikufanwa kutanga kusvika sezvizvarwa zvemuno muzimbabwe.
Vakati vezvematongerwo enyika vanopikisana paruzhinji asi vanobatana kunzvimbo dzakaita separamende kana vachinge vave kurwira zvinhu zvakaita semotokari nemari dzemihoro. Asi vamwe vakaita samuzvari Tatenda Majoni vakati zvinonetsa kuti vanhuwo zvavo vagadzirise zvinhu pachavo, nekuti vakaedza kuita izvi vanoitwa kafira mberi.
The history that we now have is every time the people rise there is a forceful hand that is then dealt to the people. Tinoona vanhu vachirowa, tinoona vanhu vachiintimidata. I don't know whose fault it is, I'm not pointing fingers, but as a citizen tinototya kuti takanzi ngatitimukei titaure maproblems edu, tinobva tatya kuti ticharowa.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaRichard Mahomba vakaudza musangano uyu kuti nyaya yekuti vanhu vave kuita zvemapato avo ndiyo iri kukanganisa kuti mapato ashande pamwe mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Nhau yemasanctions haisisiri nhau yemuzimbabwe chete, asi inhau yakukomberedza Africa yese, nekuti tinoona SADC iri kuita urongwa hwekuita kuti pave nematch against sanctions. Naizvozvo zvinoratidza kuti nhau yemasanctions yanhau that is being shared across the African continent.
Asi vasikala vakati zvirango izvi hazvina kutemerwa munhu wese, uye nyika dzacho dzakatemera Zimbabwe zvirango dzakaita seAmerica neEuropean Union ndidzo dzinobatsira Zimbabwe zvakanyanya munyaya dzedzidzo, utano, chikafu nekuwanisa vanhu mvura nezvimwe. Pakave nekubvumirana pavatauri vese kuti vanhu vanofanira kushanda pamwe uye kuita nhaurirano dzinoita kuti nyika ifambire mberi. Iyi ndiyo hurukuro yekupedzisira yakaitwa neStudio 7 neMedia Center mushure memisangano yakaitwa kuChinoi, Masvingo, Gwanda, Lupani neVulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.